zvatinoita tinosimudzira mabhizinisi uyezve nekugara kwatakaita macommunities zvekare. Tinobatana nekuzivana ndozvakatikoshera izvozvo. Tinosimbisa mabhizinisi yawo kuti agonewo kumira pachezvawo. Tinotsigirana zvakanyanyisisa nekuumba ikonomi yedu tichibva kuno kudiaspora nekudzidzisana kuti tingaite mabhizinisi zvakaita sei.
Chii chakaita kuti munge muchitanga Proudly 263?
Mukutanga kwatange taita Proudly 263 tange taona iko kurwadzisa mukutanga mabhizinisi tiri muno muSouth Africa kuti munhu angatange sei ende ruzivo rwacho rungabve kupi, uyezve kwairo bhizinisi racho ndaritanga ndichariparidzira kunaani. Ndozvimwe zvezvinhu zvakaita kuti taona izvozvo, takabva tatarisa zvimwewo zvizvarwa zvisiri zvemuno muSouth Africa zvine kubatana, tikati kwesisu tadii taita sekudaro. Vanosimudzirana, angadai ari maNigeria, angadai ari maPakistan, angadai ari maIndia, vanouya pamwe chete vachitengerana pamwe chete vachisimudzirana vachishambadza pachezvavo kuti ndine zvakati nezvakati. Ndozvimwe zvinhu zvakaita kuti tikwanise kuti titange Proudly 263 kuti tinge tichishambadza zvinhu zvatinotengesa, titengeserane nekutengerana nekusimudzirana nekubatsirana pane zvinhu zvose zvatinoita. Uyezve zvimwe zvakare chakande kuti ndidaro ndaange ndashaya kuti akomana iyo rape ndingaiwane kupi? Ndiani angatitengesere madora? Ndiani angatitengesere matemba? Ndozvimwe zvezvinhu zvakaita kuti tisimuke tikati aiwa pane zvatinokwanisa kuita, pane kubatanidzwa kwatinokwanisa kuita tiri muno mudiaspora.
Ndezvipi zvimwe zvinangwa zvamuinazvo sesangano reProudly 263?
Zvimwe zvezvinangwa zvatiinazvo seProudly 263 Global mukubatana ikoko isu vana veZimbabwe muno muSouth Africa kana mudiaspora, kuona nekuti tisimudzirane uyezve nekuti tingashambadze sei zvinhu zvatinoita pache zvedu. Izvo zvakatikoshera zvakanyanyisisa nokuda kwokuti ndizvo zvinogona kuti zvisimbise nekusimudzira mabhizinisi yatinoti iyo networking.
Chii chinodiwa kuti munhu anga ari nhengo yeProudly 263?
Kwa nhengo chinhu chakatikoshera sezvizhinji kunzwisisa kuti chii chinobonzi kuva nhengo. Hapana mari inobhadharwa, unozadzisa hako mapepa acho wonzwisisa kuti chii chinombonzi usahwira. Usahwira ndo yatinoti modo yatinoshandisa pamabhizinisi edu nekuita kwatinoita sangano reProudly 263.
Sangano renyu rakanangana nekushanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika chete here?
Tinogamuchira mhuri yedu yevana veZimbabwe zvinei kuti uri kupi. Hatingogamuchiri madiasporans chete, tinogamuchira even varimo muZimbabwe zvekare. Tinoshanda navo mabhizinisi akasiyana siyana, pataita trade fair muno muSouth Africa kune vamwe vakabva kuZimbabwe vachitoya vachishambadza mabhizinisi avo muno. Urongwa hwedu ndewekuti tinge tichifamba tichienda kwese kwese tichishambadza tichiita iyawo matrade fair evana veZimbabwe. Kwavari ikoko nekuzivana nekubatana ndo zvinogona kuti tikwanise kusimbisa.